good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, January the 9th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we're talking about the opening of schools in Zimbabwe, with many parents saying they are struggling to pay school fees in full as the country's economy continues to spiral downwards. Some teachers also boycotted classes today, demanding that government should increase their pay and salaries. Teachers are also parents who are struggling to raise fees for their school-going children. So this is what we are going to be talking about today. Nasi pachirongwa chedu tiri kutarisa isu pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro panguva iyo vabereki vakawanda vari kuti vari kutarisana nedambudziko rekukwira kwemari dzechikoro dziri kudiwa kuti vana vaende kuchikoro sezvo upfumi hwenyika huri kuramba huri kuenda kumawere. So that's what we'll be looking at today. Varairidzi vaberekiwo vari kuchemawo nekuoma kwaita zvino munyaya dzehupfumi. Some education rights groups are, however, saying the situation at some schools is dire as some teachers fail to return to school, as they are also victims of the harsh economic environment in the countries. Others are accusing the government of making false promises of free education this election year, a program that has not yet been rolled out. And to discuss this issue, we are now joined by our guests who we have on the line right now, Evanice Munan of the Female Trust Network Zimbabwe, while we're waiting for Obed Masaraure, the president of the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Welcome to Live Talk, Muzvare Munando.
Thank you very much. How are you, Marvelous? How are you, everyone? You are listening.
Aiwaisi kuno tiri wadi. Totanga nekukuvunzai kuti tirikuona kuti zvikoro zvavhurwa nhasi munyika. Imi munoshanda nevana vari kuenda kuzvikoro. Zvakamira sei pari zvino?
Zvikoro zvatanga kuvhurwa nhasi muHarare kunzvimbo dzakasiyana siyana. Asi mahigh schools mamwe ari kunzvimbo dzinogona kunge dzine dutu rine mhepo nemvura yakawandisa zvanga zvisati zvavhurwa, kazhinji vari kumabhodhingi. Saka asi vatanga kuenda nhasi ava ndevo kumapuraimari nezvimwewo zvikoro zvakasarudzika, vamwe vatanga kuenda. Asi nhasi ndaita rombo rakanaka, ndati ndichiendesawo mwana kuchikoro ndikatyoonana nematicha pachikoro paanodzidza ipapo, ndari ndichitovaseka ndichiti makurukuti mambotaerera nyuzi here nhasi? Zvanzizvo nenyuzi, hurumende iri kuindisa kuti pane chirongwa chayaparura kutanga kupera kwemwedzi uno kuti vari kutarisa kuti vadzidzisi makwalifikeshenzi vadzidzisi akamira sei, nekuti munhu agara pabasa zvakadii, vanenge vachiwana mikoho yakasiyana. Maticha aya afane kupedza achiti muri kufungidzira kuti pane mari zhinji here apa? Inyaya yekungoti tiri yekumabasa sezvo zvikoro zvavhurwa ndozvainowanzoita hurumende inowanzoporomisa vanhu zvakanaka kana kuti zvakaringana. Zvikoro zvavhurwa kungoda kuti tisaramwe mabasa. Asi muchaona kuti chirongwa ichochi chiri kuparurwa ichi hachina musiyano kuti munhu akapinda basa nezuro kana kuti agara pabasa. Saka inyaya yekungoti vana vaende kuchikoro. Asi kuvana vatava tichiona vachienda kuchikoro vabereki vazhinji, iniwo semubereki haipini nyaya iri kunyaya kutisungurudza, inyaya yemafii, nyaya dzemasukuti dzakangoparurwa tekubva mudenda guru chaizvo recovid-19 mazvenati, rakaita kuti upfumi hwenyika hubva hwanyanya kudzikira pasi. Asi ndiri kuona sekuti hurumende yedu haisi kutarisa izvozvo, kuti takambenge takabatwa nenyaya nirenda recovid-19, saka upfuma husati hwanyatse kusimuka. Asi masizi ari kuramba achinge achikwidzwa, zvinova izvozvo ri kutadza kuti vazhinji vawanike vachiwana kuti vawane kodzero kuti vaende kuchikoro. Tinotarisa kumashure hurumende yakambodaiwa ichaita kuti vana vawane dzidzo iri pachena, chirongwa ichi hachisati chatomboita. Handina kana chikoro chandambotindasangana nacho kana kuti chikoro chatamboti tanzwa kuti chiri kunzi vana vadzidze pachena. Zvinova zviri kusungurudza vabereki vanosanganisira ini pamwe chete panyaya dzekuoma kwezvinhu muZimbabwe nenyaya dzemaschool fees.
Maybe Ms. Munando, if you can just go into English and just tell us, what are you seeing on the ground? Schools open today, and you know, we've had a lot of people, especially parents, complaining about the cost of sending children to school. But tell us, what are you seeing on the ground?
Yeah, what is happening on the ground is very disturbing, Marvelous, because considering that the majority of people in Zimbabwe are informal traders, that means that the source of income is from informal trading, where we are not, all of us, we are not getting what we require for the daily survival. So in terms of the job policies that are being paid, just as the income that a household is getting today,
Ms. Munando, if I can just hold your thought right there, I have a live caller from Zimbabwe, so I wanted to take them quickly before the phone drops. Hello, caller, Baruku Zimbabwe, Magadi. Hey, Neme Murukupi.
Zimbabwe.
All right. Asi endai pasina noise motaura pfungwa dzenyu.
Hello?
Yeah, taurai takukunzwa zvakanaka chaizvo. Tiri kutaura nani?
Tiri kutaura nani?
Ehe, taurai tinzwe. Kwakamira sei kwamuri ikoko?
Nasi tanga chingona vanda vanga vachipira vachidzika vachienda kuzvikoro. Saka tichida zvingi tichizvikoro kwavaenda nhasi tanga kwakamirawo sei nekuti hatisati asvika kuzvino kuti tionane navo tiri kuti tanga tiri sei.
Imi mune vana vari kuenda kuchikoro here kana hama dziri kuenda kuchikoro? Zvii zvamatarisana nazvo semubereki?
Ini ndine mwana ari kufana kuti achinyora grade 7 ndisiyo. Saka tangomuudza kuti dai kwamborega kuva nemabhekiraundi akafanana nezvaimboita kumashure uko ecovid wati vatiitira kuti vana vasavhiringika zvakanyanya nekuti panguva iyaya yaive necovid neimwe vana vakavhiringisika zvakanyanya kasira pii. Saka taingoshuvawo kuti dai izvozvo zvambomira vana vambodzidzawo zvirinani pane zvatoitisa kumashuva.
Dai hurumende yakateerera pari zvino, maiti chii? Ndaapi mazwi amungada kuti vanzwe?
Tisaida kuti inini mashungiro angu ndasvika kuti taingopreventa sezvataingoita kumashure kuti vana vavande vachidzidza. Kuti zvinhu zvekuti tinombozoitwa malockdowns watiati.
Aiwa, mashoko makukutu. Tinokutendai amai Memory Mamoyo vari kutaura kuti vane mwana wavo ari mugrade 7. Muve nezuva rakanaka. Thank you so much. Ms. Munando, you can carry on. You were just explaining to us what you saw, and also you can comment on what you heard our caller there saying about, you know, her grade 7 child.
Okay, many people that I met today, including the teachers who are also parents like me, they were complaining about the school fees, especially the uptick of the teachers. I will not speak much on that, but just to say the fees that are being charged by most of schools in Zimbabwe are far beyond the parents. And the government is not considering that the country has been robbed by the COVID-19. Mm-hmm. And our economy, you know, declined in all facets of life, especially when you talk about informal trading. People were not trading informally, were not selling their wares and their bills. There was like some disturbances that were going on, global. So, but they are not considering that we are still in that process where we are still trying to find our feet so that we'll be able to sustain ourselves, especially as families, and also be able to pay fees for our children. But it's something that is not, taken very seriously, being considered to say. Before we even talk about the school fees, are we thinking about even the quality the education that you are going to get? And do we really think in terms of remuneration of the teachers, the resources that they require in order to deliver in education? And in terms of our kids going to school, do we have the adequate resources like transport? Do we have the different facilities that are required by the learners. So it's something that is welcome because it seems that we are still going back as we are, you know, so progressing. So this year we are going to have elections, and it's something that should be put on the agenda to say, what are we going to do with education? Because, you know, if I reflect that, Zimbabwe was on the top list of delivering quality education, but I think the government is not paying close attention. So it is really trying in terms of putting, you know, favorable policies in place where they are saying inclusive education, but the affordability of it is not being met because it's far beyond the reach of, you know, many. And even the maximum of the colleges and even the private schools, it's also promoting the elitist mentality, where those who are rich and who can afford those you know, private colleges, they can refer their students or their learners to. But with the government schools that are there, mm-hmm. I think, you know what, we are not really getting what we really want in terms of also the new curriculum. We talk about the color. You know, the government introduced the color system.
Explain a little bit about that. What is the color system?
Well, the color system is about the same. You know, it's like in each and every subject,
mm-hmm.
students or learners are required to research on specific issues. For example, if you're talking about community development, mm-hmm. what are the community development issues? They can be categorized according to subjects. Even in math, they can also do colors. So it's like, for example, my kids are requiring about 50 flat files, right? Mm-hmm. For each subject. He's doing 10 subjects. So it's 5 for each subject, 10 subjects. So it's additional cost and it's an additional burden on the parents who is already, you know, far beyond reach of, below the poverty line. So in terms of the capacity of the school or the learners to be able to respond to that requirement, something that is very heavy because, you know, the parents are now involved doing their research, and the colors, they are mainly subsidized in terms of the marks, because if you score 30%, you report that the other remaining marks will also be, you know, made in the other theory. So we appreciate the concept. I really appreciate it, but the term that it is being introduced is not, suitable. We are coming from COVID-19. We are still finding our feet. They should have allowed the relaxation and, you know, the parents and the learners to cope up with the dynamics that are evolving in the country and in global affairs. So that at least as we settle down and as our economy is also improving, we'll be able to respond adequately. So I feel they are rushing these systems and the concepts that they're introducing each and every time, which are far-fetched, and the students and even the learners, they can't really know about it. So, yeah, I was talking about quality education. In mm-hmm. that sense now, how can you evaluate to say, are we delivering in the country when you are forcing a grade 5 or a grade 7, for example, to do research? When I grow up, I used to know that you can start doing research at university level. But now they're starting at the tender age. I feel they are overburdening. That's why the explanations, the teacher, they are now trying to subsidize their process by charging explanations and also discriminating learners from schools because of those who do not afford to pay explanations. They are discriminated.
Mm-hmm.
And the teachers can't do anything about it because it's their way of survival. We ain't begging the parents as well.
Mataura imi kuti tombo mirai papo mataura kuti maona mamwe varairidzi vanga vari kuzvikoro kwamaendesa mwana vanga vari kuti chii varairidzi vachitarisawo ivo yatingati iye raramo yavo uyezve vari kuona remangwana rakamira sei
vari kuona remangwana risina kunyatsojeka nekuti pandaa ndichitaura navo panyaya dzekuti nhizi dzanhatu dzabuda dzichiti hurumende yakarura chirongwa chekuti maticha akubhadharwa maringe nemaqualifications avo maringe nekugara pabasa pavaita because vari kuti zvanga zvisiri fair kuti munhu apedza student teacher weaite apinda basa kubva atobhadharwa mari inoenderana nemunhu ane 40-50 years ari pabasa iri kugaiwa pane chirongwa chocho kana ndichitsana ngura tine mvitoro hata kuraridza kuti vamwe ava vakakwalify vaka vari senior pamabasa vanopi home call vari pamusoro atiangu atiti aiwa hazvisi chirongwa chachiche kutanga kungoti chanaturudza chete mukutaurwa kwacho chirongwa chakagara tiinazvo kudhara ndosaka makamboona mugore ra 2014-15 matiya akanzaiwa vane kana zvekuti chende munoita madegree chende munoita zvakati kuitira kuti mukwanise kusimudzirwa pamukoho wenyu asi tinongoona kuti zvakafanana nemadegree kunyange vane madiploma vanga vangori mupenyu nechete saka vanga vachiti izvi tiri kungoona chekungoti takungoda kutaura kuti sezvisatanga chikoro kumbotinyararidza kuti aiwa pane chirongwa chiri kuuya mazuva achifamba mwezi uchifamba asi chinozonyatsoitika chine punduso chekuti chibatsire munhu wemudzidzisi akwanise kuendesa mwana kuboarding zvakaita seni hachisi kuzviwanikwa nekuti mudzidzisei akafanana nei ari kudzidzisa apa asi mwana vakamutenda kuboarding inodiwa mazimariya ari kuchajwa ma2,000 chikoro chinochaja 1.2 manition schools imari yekuti imuno muzimbabwe mavelasi mari iyoyo iri kunetsa tikatarisa mamiriro akaita zvinhu iye zvinezvi tichibva mucovid-19 ndopatakaomerwa ipapo kuti pangadai panyatsokuongororwa kuti right patakutanga nyaya dzechikoro ndezvipi zvidha zvatingatema tikaisa panzvimbo kuitira kuti hurumende nevanhu vafambira nepamwe chete tikaita umwe munhu anosara kumashure ndiiiona sekuti hurumende haisida kusara pazvimodya nekuti takatarisa ndikada kutarisa vision 2030 iri kutarisa kuti pane patinofanira kusvitsawo asi haisi kutarisa zviri pagiraundi kuti zvakamira sei pane zvikwanisiro here tiri kukwanisa here senyika nemamiriro azvakaita zvinhu nekuti patinobatwa nedenda recovid-19 takagara zimbabwe tiri kumashure nechekare hatina kufanira nedzimwe nyika saka takabva tadzokerwa kumashure zvakanyanya apa takutanga zvirongwa zvinoremera nyika izvi kuremera nyika nekuti nyika yacho haina mari kuti ikwanise kuti dzidzo yacho maringe nezvavari kuda zvemakala nekubhadhara maticha acho akamaka makala nemaexams ndosaka muchiona even kumisa kwakaita maexams eolevo hai vanhu vari desperate inyaya yekuda kutotsvaga mari mukaona kuti nyaya dzichangopera dzakadaro asi kuti zvinhu zvinosuwisa kuti nyika yedu inonzi mapepa anika asi tinoona kuti pane devoe organization yekwanisa inoona nezvemaexamination so pepa tiri kunyatsoiswa zvinobata mitemo iripo corruption tine zvese muzimbabwe asi kuti zvichinyatsokuswa panzvimbo ndoo nyaya inondirwadzawo ini semugari wemuzimbabwe kuti dai hurumende yedu yakwanisa kuona izvozvo kana tichitaura sesuwo semasangano kuti aiwa apa parema apa tingadai tafamba se nekuti basa redu ndirekuita compliment hurumende tofamba nawo isu tiri pagiraundi kutaudza kuti zvinhu zviri kufambika here kana kuti hazvisi kuitira kuti tifambe pamwe chete tione punduso inosimudzira nyika yedu yezimbabwe.
Thank you. Please stay on the line. We're hearing there from Evanice Munando, the director of the Female Trust Network Zimbabwe. So we'll continue with our program as we also want to hear from what the actual ministry had to say about the situation at schools today. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvedzidzo vataungana mundoro vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka muzvikoro uye vanotarisira kuti pachapera vhiki vana vazhinji vanenge vakwanisa kuwana nzvimbo uye vave kutodzidza. Let's hear what Mr. Ndoro said to Studio 7 earlier on.
Zvikoro zvavhurwa zvakanaka chaizvo uye isusu sebazi reprimary nesecondary education tirikunzwa kufara nekuti vana vauya kuzvikoro vari kuwana dzidzo yemhando yepamusorosoro uyewo varayiridzi vakawanda vauya kuzvikoro vachiratidza kuti vari kuda kuenderera mberi nekupamha dzidzo yemhando yepamusorosoro iri kupiwa vana vezimbabwe. Vabereki vamwe vanga vachingomhanyamhanyawo nhasi, vamwe vachigadzirira kuti vapedzise kubhadhara maschool fees, vamwe vatorawo tumauniform netumwewo tumapenzura netumabhiro tavanenge vachingotsvaga. Asi tirikutarisira kuti panopera vhiki rinoiri zvese zvinenge zvatsetseka, asi vana vatotanga kutodzidza, vatotanga kutoenderera mberi nedzidzo ravo. Hakuna zvatawana zvachiita kunge zviri kunyanya kunetsa. Takatarisira kuti gore rino richava gore rakanakisa chaizvo, nekuti tiri kuona kuti varayiridzi vanesu sehurumende vari kuuya kuzvikoro, uye vabereki vanesu vari kuuyawo futi vachibhadharawo tumari twavo kubatsirawo zvikoro zvinenge zviripo. parizvino tofarawo nekuti vana vacho ndo vari kutotirakidza kuti vari muchikoro imomo havasi kuda kuti vazofoira mavari kutoratidza kuti varikuda kuti vapase kuti vakunde maresults akabuda last year part 1 nenyaya yecovid vakuratidza kuti aiwa tadzoka taakuda kunyatsokudzidza kuti tisimudzire nyika yedu yezimbabwe tatenda.
We were hearing there from the Minister of Education spokesman, Mr. Taungana Ndoro, explaining the government position on this issue. And now, please, let's take a break to hear more about VOA programming.
Ngesikhathi senguquko, kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Thanks to our viewers and listeners. For now, we are going to be going back to our guests to just continue with our conversation while we wait for more callers, as you, our callers, are very valuable to us. Amai Muzvare Munando, pindai zvakare muchirongwa. Manzwa zvanga zviri kutaurwa nehurumende, tanzwa mutauriri webazi rezvekudzidza. Vari kutaura ivo kuti zvinhu zvakamira zvakanaka kuzvikoro. Imi munoti chii?
Aiwa, ini ndinoti kumira zvakanaka kwekuti vana vatanga kuenda kuchikoro. Hongu, vana vaenda kuchikoro, vadzidzisi varipo, chikoro chatanga semazuva ose. Kunzeke zvitemo kana kuti zvipingaizvo ndambotaura kuti kune vekumabhoarding school itori one mwana ari kubhoarding asati aenda kuchikoro kunyaya dzemvura yakataurayo ndi ichatanga iri kunaya yakadai sekuzimbabwe. Asi ndiri kuti zvakadaro tichiri muvhiki ndinotenda kuti vekuministry vataura kuti tinenge tichiona kuti shombe rinenge richifamba sei tizoona kuti zvinhu zvakamira sei asi hazvibvisi chimiro chekuti vabereki nyaya dzemafizi vari kunetika nadzo nekuti iyoyo nyaya yenzvimbo futi yavatotaura ndo imwe yacho yenzvimbo yanga ichinetsa kuti nzvimbo dziri kuwanikwa vana vakapasa havo zvakanaka magrade 7 kunyange havo takadzipira pazvibodzwa zvatinotarisira kana kuti tichienzanisa negore rapera asi nzvimbo dziri kushayikwa inyaya yekuti vanhu savari kudzi vawana nzvimbo. Ndinoda kutenda sistemu yavakaita online iya yekuti munonyora online hapana ori hapana chii asi ndakaona vabereki vazhinji vachinge vaita zveonline zviya zvekuaplya nzvimbo vachiishaya zvakadaro kana kuti kunei vanenge vaiwana mari dzacho havasi kudzikwanisa no chitemo chandawana kuvabereki vakawanda kuti mari chikoro zviriko vanhu zviri kuvhurwa zviri kudiwa mainifomu yacho mukatarisa mari dzemainifomu mukatarisa dzeschool fees dziri kuchajwa ma 1 point ndikuti 1000 mazilai ndakota kuti 1000 because chikoro chiri pasi chandakaona kuti changa chiri nani chaitoti 500 iyoyoka imari yakawandisa zvekuti titi mubereki anogona kuisimudza kubva panguva yandataura yanga yakaoma yeti tinotenda kuti maticha atanga taona kuti shondo richafamba zvakamira sei vana vaenda kuchikoro tatodzoka navo vanga vachitaura kuti maticha anga ariko vachidzidzisa asi toda kutarisa mamiriro ezvinhu hatinogona kuzoti nemuono uri kumberi zvinhu zvingamira sei achini ndozvandasimbisa paya kuti dai zvinhu izvo zvikaonekwa kuti right vatatanga tiri kufamba tichienda kupi tiri kufara nenyaya yekuti denda hakusisina recovid-19 mapemo adzokera zvazviri vana vari kutanga chikoro zvazviri maticha ari panzvimbo kushuwa kemoyo wangu tembele kukutu. Kwa ya matisa, daya aike sisi, alambari pabasa. Mwazi na tinda huja, chini, chini kusisa nesekutu.
Chini kusisa.
Chini kusisa nesekutu, wana wala kumabodi. Hawa kwa nesekutu ya maestra lesen. Tukatesa bodi, nirenge chiki kuni warisenda madei.
Halo, batei makadaru, 1 minute, simbo tora kola wariku Zimbabwe, tinsu kutuzuka kwa muri. Halo, kola makadi yenyu?
Yipo mawasimba yenyu.
Ai, wataka simba, tulikuta ura nani muri kupi?
Merikara na mpuma aja, sisi kete, mbili kukadu mwako fushlaki.
Ai, watinofara kwa kadi kukadu mwako?
Hao kadema tiviko zirungo daeno kudangi.
Ayu wandiso sozuiza matari sana ona aso nasi. Pazivari kufuru kwa kweshikoro kwa muruko kadoma.
Ya wanawa kura kwa wapadwe yutonyo wacho wakati wame yutonyo wacho mafisi. Yutonyo wacho mbiwa muskoro.
Mamuru kuona shakamira se.
Ya kongo tuwanawa endo wa wapadwe. Lakini kacho ikuno skoro vaisto zinda kusenge first day la nasto angu enda bata wakawanda wakuesko
Vari kutichi tichiona kuti hurumende yakanga yaticha ati vana vaende kuchikoro pachena iro gore rino zviri kunzii kuchikoro
ndoo zvinototishamisa kuti hurumende kana yakati vana havasikudzingwa chibati muchikoro manje anonga yekuti mari ngadziye mari pamberi mwana kumashure vana vakawanda vari kudzingwa ende vabereki vakawanda mari tiri kuvanika kuwana
motipo mazwi yamungada kuti hurumende inzwe dai vanga vakateerera pari zvino
ndakada kungoti kana vataura mashoko bheto nacho kwavafundiswa nechokwadi nekuti dzimwe ngano dzekungoto vana vasadzingwa but kwa ground chiyapichepo wana wariku zingwa msukoro
ayo wati nukutenda ichaizo mkoma justice utete wariku kadoma thank you so much while we're trying to reach our other callers let's hear more about VOA programming in Shona regaiti nzwezwa kare kuna mshare munando mamuru kutawara endera imberi nesha mamuru kutawara
ndangari itaura na ringe nenye ino njima extra lessons ya kana tiri chukoro ziya zinyewe kuma bodzi kanenge wali madre skola wanu wana mkani kutu kana wabia pa chukoro paya kanenda kujimba honi sanganema ticha yae amwa aruku daku itabasa o kutuwa wane cho uini uokwa nika kuita bichozo asiku wana wanengi wakati uja kujimbe birikuru kutuwa gara ikuwa kutuwa wa dize kana wariku kwanisa wasiriku wariku mingati wariku wariku kanga nitika zikuru panya yae ni mariza wika amezubuda ni yae kuti awana mkana wikuti wazi wana maticha yae indi awana mkana wikubuda kuti mchukoro muya kuti wanu wana kubakirwa nchiriwa kuti kudi indikeza kuti maticha anenga alipo mazuwa osia yae asasa mga kungatijisa wana wari mingati wari incapacitated kena kita kuti indika ure yaka wa mirira mkana wa mao nini kuti wano sila hile kuti pei ya wari kuwana haitu kukwani sila kuti wakani kukura rama nchiriwa kuti nema jizi kuro acho anu guna kujisila anima paona chaka ziriku bichadizandija mwana uya gara uya ati nge pinda kenda kuboti haripo pasina kana kukwa anu wana akasa wana tisha ye uya ani ati jizi kuti nini maria ndri kuchandri ya isi kwana nini vazangu guna zoneto chaka jambu jike hili dae urimendi ya ungurura nino yunda kuti zine zikoro jandaka mbota ura nazo napanga mchiraja kuti no iya ya wacha garia pasi mkufura kwa teni ine mbonya tu gara pasi ni matitia kuti miongu zini jaka mina manira zaka ita asi yo mjiziti ili mwende riki zakare ngati mkutura ya mati yese inya ya kuti so ita sei nesu ati nazo kukuta atina hakuna anazo sese kana kutu
mbwa yedu ndo ya jikana na tinukutenda I thank you so much to our guests say have a nice Munando who's speaking to us from Harare and that brings us to the end of our show would like to also thank all those that called in and those that wrote in for us to call them our marvelous Mtlanga Nyahuye in Washington saying hey please tune in again tomorrow when we have the youth connection here on Studio 7 have a very good night Zimbabwe. Thank you.